manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wechitatu mbudzi 29/2017 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo unobvumidza vane vabereki vasiri zvizvarwa zveZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien kunyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Mubatanidzwa weNational People's Convention unoudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti hurumende igadzirise upfumi hwenyika pamwe nekushandura mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Iyi ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vanhu vane vabereki vasiri zvizvarwa zveZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien vakwanise kunyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare namaisera Kachingwe pamwe neMDCT neMDCN, mutongi wedare repamusoro, amai Nyaradzo Munangati Manongwa, vatu vanhu vane zvitupa zvemuZimbabwe vane vabereki vanobva kune dzimwe nyika, zvizvarwa zveZimbabwe, saka nekudaro vane kodzero dzekuvhota. Amai Munangati Manongwa, vati vanhu ava, avo vanozivikanwa nezita rekuti maaliens, vanofanira kutakura zvitupa zvavo, nemagwaro avo ekuzvarwa pamwe neanoratidza pavanogara. Kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti muchirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuitwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare vachiti vatsigiri vavo vazhinji avo vanga vachitadza kunyoresa vachinzi maaliens vave kukwanisa kuzovhota musarudzo dzegore rinouya.
Saka chiripo ndichokuti munhu wese anonzi alien ane chitupa chakanzi alien china A kana china 00 anoenda nechitupa ichocho ne birth certificate rake o register kuvhota. Saka tiri kuona chichiri chinhu chakakosha chaizvo chaitika muno munyika nokuti vazhinji vanga vasirikwanisa kuregister kuvhota. Tiri kutarisa vanhu vanga vari kuvaimboshanda mumapurazi vaya vaisana mumigodhi ndomatinoona vanhu vazhinji veparentage kuti baba kana amai vanga vari kumalawi kana kuzambia kana kubotswana kana south africa. Saka chinhu chakakoshesesa ichocho. Saka tiri kukumbira vana vezimbabwe kuti vaende kunoregister kunovhota.
Mumwe ane chitupa chakanzi alien vawilliam banda avo vanogara mumusha wembare muno muHarare vati vari kufara zvikuru kuti vave kuzokwanisa kuve nechekuita nezvekusarudzwa kwevatungamiriri munyika. Vabanda vati vave kutonokokorodzana nevamwe vavo kuti vanonyoresa sevavhoti.
Kufara zvikuru zvimenezoka kuda kunovota and decision yaitwa kukoti iri yamushe mushe manje
zvichakadai. Vamonzura vanoti vakawirira nezano PF pamusangano wakaitwa nezuro kuti chirongwa chekunyorisa vanhu kuvhota chipfuudzirwe mberi sezvo chakakanganiswa nekuratidzira kwakaitwa kwakapedzisira kwaita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyorisa vanhu sevavhoti chiri kuitwa neZEC chakatarisirwa kupera nechishanu svondo rino komisheni iyi isati yapinda muchikamu chechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amairita makarao, vanoti sangano ravo richiri kuda kuti rizeye mutongo uyu risati ratora danho rekuti rinyorese here kana kuti kwete vanhu vari kunzi vane vabereki vakabva kune dzimwe nyika kana kuti maaliens. Mukuzeya nyaya iyi, tabata amai makarao.
Mutongo uyu wangu tangogashira iwo masikati ano tichiri kuongorora kuti tizive kuti unorevei kwatiri usiku ZEC. Nekune veruzhinji tisati tapambadzira mashoko ekuti vanhu chiuya imakabata zvakati zvakati, tanga tichida kumbonyatsotarisa tinzwe kuti zvinorevei.
Saka munotarisira kuti izvi zvinenge zvapera rini kuti muzoona kuti munenge muchifambira mberi sei?
Pakutinotanga chirongwa chedu chatinoti phase 4 yekutanga musi wa 3 December, tinodayira kuti tinge tokwanisa kujekesera vanhu kuti chiuya imakati mune zvakati zvakati pamusoro pemutongo iwowo.
Justice Makara, kusvika pari zvino kwakwanisa kuti kunyorese vanhu vangani kuti vange vachivhota?
Pari zvino taane vanhu vanokwana kusvika 3,193,000 vanyoresa mumatunhu ese, ndingati mumaprovinces edu ese, 3,193,000.
Muchine chivimbo here chekuti munokwanisa kusvika mamiriyoni manomwe sezvamanga makatarisira pakaparurwa chirongwa ichi?
Tichiri kungovimba kuti tinokwanisa kusvika panhamba iyo kana vanhu vedu vese vakabuda vakauya kuzonyoresa. Iye zvino tiri kunzwa kuti kune vamwe vangava kuita sekunge kudzengurira kuti tichanonyoresa here. Saka tinokumbira vese ivavo kuti ngavauye vanyorese vazovhota. Tichikumbirawo zvakare vamwe vevo vari kudiaspora vachauya kumba paChristmas kuzoona vabereki vavo kuti ngavabva vangotora mukana iwowo vanyorese zvakare. Saka vanhu vese ivo vakanyoresa tine nhimbo yekuti 7 million inokwanisa kusvika.
Pakatanga chirongwa ichi takaona vanhu vachimbonetseka zvichitore nguva nenyaya yekuti vanhu vanga vasiri kunyatsonzwisisa kuti vanouya nemapepa api. Mungati pari zvino zvaanani here? Vanhu vaakunzwisisa here kuti zviri kufamba sei?
Tiri kuona kunge zvaanani zvachose kuti vanhu vaakunzwisisa kuti zviri kurevei, nekuti taregista ndingati mafezi tamufezi yechitatu yakuda kunopera. Saka ruzivo nezvebvr runenge rwatitekeshe vanhu vazhinji vanenge vaakunzwisisa. Zvakare isu takatorawo nhanho yekupanidzira machurch macommissioners of osai zvekuti avo vari kushaya mapepa anoratidza kuti vanogara papi vari kusikobatsirwa kana vasvika ipo pavanofanirwa kusikunyoresa, vachibatsirwa nevanhu vedu masupervisors vako apa maafidavits papoint of registration.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ratura mutongo wekuti mufundisi Ivan Mawarire avo vanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana mhosva yavakapara. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Muzvare Priscilla Chigumba vatura mutongo wekuti vaMawarire havana mhosva yavakapara nokudaro vaive munhu akasununguka. Muzvare Chigumba vati hapana humbo hwakajeka hwakasvitswa kudare nemagweta ehurumende pamwe nevafakazi panyaya iyi hunoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira vanhu kuti vabvise hurumende yavaMugabe pachigaro, vachiti mavhidhiyo ose akaratidzwa dare anoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira veruzhinji kuratidzira murunyararo, vachiti izvi zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika. Mutongi atiwo hapana humbo hunoratidza kuti vanhu vakaita zvemhirizhonga pakuratidzirwa kwakaitwa kwemazuva maviri gore rapera kwaidaidzwa kuti Shutdown Zimbabwe vakanga vakurudzirwa navaMawarire kuti vaite mhirizhonga iyi. VaMawarire vanoti havaifanira kunge vakatombomiswa mudare kubva pekutanga.
Zvaitika nhasi zvino zvandagashira nemufaro kuti dare redzimhosva rawanikidza ndiri munhu asina kupara mhosva ndandichinzi yandandichipomerwa nayo. Asi chimwe chandirwadza ndechekuti izvo hataifanirwa kunge takapinzwa mumajera takapinzwa, hataifanirwa kunge takasungwa zvekare, nekuti hakuna mhosva dzatakapara. Tiri vanhu vanga vakamira nebumbiro remutemo, tiri vanhu vanga vachida kuvaka nyika yavo. Saka zvaitika kwatiri hazvifaniri kunge zvakaitika, uye zvahazvifaniri kuitika zvekare tichibva pano.
VaMawarire vakasungwa gore rapera mushure mekuratidzira kwakatambirwa nevanhu vakawanda kusanganisira chikwata chetajamuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatereri tiri kukukokai kuhurukuro zichange zichikokerwa ne VOA. Hurukuro idzi zichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi zichange dzichiitirwa pa VOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30 2017. Zichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, ibvai maenda pa Facebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Masangano anoshanda akazvimirira ari pasi pemubatanidzwa weNational People's Convention audza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi pamwe nekushandira mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira National People's Convention, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata vati, izvi ndezvimwe zvezvinhu zviri mugwaro ravakanyorera mutungamiri wenyika zvavanoda kuti zvigadziriswe nehurumende itsva iyi. Vati nyaya dzeuori muhurumende nemakambani, nyaya dzevashandi nemitemo yemabhizimisi zvinofanira kugadziriswa zvese muhurumende itsva.
Iwo ufumi hwenyika kuda uchada kuti hugadzigwe, kunyange takatasa nyaya yekurima ichada kuti titarisise nyaya kuti kugoverana kwevhu kunotarisiswa zvakanaka here, kuitira kuti tizive kuti anevhu rakati ndiani, asina vhu rakati ndiani.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vati zvakakosha kuti hurumende ikwezve mabhizimisi vekunze kuti vauye kuzosimudzira maindustry, asi zvakakoshawo kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe. VaMutasa vati vashandi vakatarisana nematambudziko makukutu uye hurumende yava Munangagwa inofanira kugadzirisa matambudziko awa.
Saka tiri kuda kuti pave nekusimbiswa kwemapato anomirira vashandi nemutemo wevashandi kuti vagone kubvisa mari kune mabhizimusi vachiisawo mari kuvarombo zviri equitably, zvinobatsira munhu wese. Mari yechibva kumabhizimusi yechiiswa kuhomu yenyika kuti vanhu vawane kudzidza pachena, vanhu vawane kuwana zvipatara mumutengo wakanaka.
Mukuru weWomen's Coalition Muzvare Salidura vaudza Studio 7 kuti apo vaMunangagwa vari kuumba hurumende yavo vanofanira kupa mikana yakainzana kuvakadzi nevarume mudare ravo remakurukota. Vati pane zvimwe zvinzvimbo mudare iri zvinopiwa varume chete uye vaMunangagwa vanofanira kusandura zvinhu.
Saka tata kukumbirawo kuti izvozvo zvimbopuwawo madzimai, kunyanya zvakaita sezveutano, zvemari, zvedzidzo, zveukama hwedu nenyika dzakatipoteredza, foreign affairs nezvedefense nezvemining, kuti wamukanwawo kuti ngazvimbopuwawo madzimai vambomanya nazvo zvigaro zvakaita sezvizvi.
Pamashoko anotaurwa nevamwe kuti hurumende yavaMunangagwa inenge yakafanana neyavaMugabe sezvo achibva kubato rimwe, Reverend Mutata vati yavaMunangagwa ihurumende itsva uye inofanira kupiwa mukana. Vatiwo kutaura kwavo nehurumende hazvirevi kuti havachadyidzana nemapato anopikisa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti utungamiri hwavaMunangagwa huri kuratidza kuti huri mugwara rekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika, asi vanotiwo pane zvizhinji zvinofanira kuitwa kuti nyika inyukurwe mumatope mairi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vanyasha muchitya vati senyika zvakakosha kumbopa vaMunangagwa mukana wokuti vanoita here zvavari kuvimbisa. Vamuchitya vawedzerawo kuti senyika isina mari, vaMunangagwa vari mugwara pakuedza kuderedza mari inoshandiswa nehurumende. Vakati mashoko avo ekuti vachaderedza makurukota ehurumende zvinobatsira kuti Zimbabwe isaramba ichishandisa mari isipo.
Vapresidenti vatsva vanoda kutrima kana kudzikisa hurumende yavo kuti ite diki saramba iri hurumende hombe yanga ichiona maministries kana mapato akasiyana ehurumende achiita basa rimwe chete. Zvavari kuti varoda kudzikisa kuti zviite ave mashoma, izvo zvinosumudzirawo futi confidence munyika uye zvichabatsira kuti hurumende isashandisa mari yaisina. Ndorimwe dambudziko guru ranga tinaro muZimbabwe kuti hurumende yanga yakakurisa ichishandisawo mari yaisina, zvazvichizokonzeresa kuti imaritsi ave anokwira nekuti hurumende inongoyapa vanhu mari yaisina.
Asi vamuchichwa vatiwo pane zvakawanda hurumende yavamunangagwa zvainofanira kuita mukugadzirisa upfumi hwenyika. Vamuchichwa vati zvirongwa zvehurumende itsvai zvakakosha zvikuru mukusimudzira nyika. Vatiwo nyaya yekuumba mabasa yakakosha zvikuru munyika.
Kuwedzera pane zvatotangwa nehurumende kugadzirisa, zvimwe zvakakosha zvinofanira kuitwa nehurumende kutarisa kuti mabasa ari pasenda here yedevelopment, nekuti tikaisa mabasa pamberi zvinoita kuti zvimwe zvese zviendeke. Ese mapolisi kana kuti maprograma achaitwa nehurumende anofanira kutarisa kuti achaumba mabasa mangani. Totarisawo kuti pane mareforms atinofanira kuita, kunyanyanyanya kutarisa pane vanhu vanouya kuzoisa mari yavo muZimbabwe, mainvestors. Zvii zvatiri kugadzirisa kuti kutanga mabhizinesi kwavo kuite nyore uye kuti vakwanise kuita mabhizinesi avo anomhanya.
Dzimwewo nyanzvi dzati makurukota ehurumende achasarudzwa navamunangagwa ndiwo acharatidza kuti mutungamiriri wenyika anorevesa here kuti anoda kugadzirisa upfumi hwenyika kana kuti anongovawo mashoko zvawo. Pasi pehurumende yava Mugabe, hurumende yanga yakakurisa, vashandi vehurumende vakawanda, uye kufamba kwava Mugabe kunonzi kwaipedzawo mari. Izvo zvaizoita kuti mapasa nechekuita neraramo yevanhu asawana mari zhinji yekusimudzira upenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti zvirango zvikukutu zvichatemerwa North Korea mushure mekunge nyika iyi yaedza chombo chayo chinoyambuka makungwa, icho chinonzi nenyanzvi chinogona kurova chero ipi nzvimbo muAmerica. Vaimbova mukuru mukuru wemauto eBosnia muCroatia vaSlobodan Praljak vafa nhasi mushure mekunwa muchetura mudare remuHeg mushure mekunge mutongi wedare reUnited Nations azivisa nezvemutongo wemakore makumi maviri vari mujeri nemhosva dzehondo dzaakapara achiitira maMoslim emuBosnia. Mukuenderera mberi nehurukuro yedu naFather Fidelis Mukonori, avo vaive mutongi gava panyaya yekunetsana kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto, nhasi tiri kuzeya nyaya yamuzvinafundo Jonathan Moyo navaSevia Kasukuwere, avo vakaenda kunopotera kumba kwavaMugabe kuBlue Roof kuBorodale. Vakuru vemauto vanonzi vakabvunza vaMugabe kuti sei vaichengeta vanhu vavaitsvaga kumba kwavo, ivo vakati hapana zvavaikwanisa kuita sezvo vaMoyo navakasukuwere vaiti vaityira upenyu hwavo nehwemhuri dzavo sezvo masoja ane pfuti ainge apwanya dzimba dzavo pakati peusiku hwechipiri apa mauto ainge obvisa vaMugabe pachigaro. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kana vakasukuwere kuti tinzwe divi ravo. Asi vachinyora padande mutande reTwitter, vaMoyo vanoti mauto akauya kumba kwavo kuma2 AM vakatanga kuridza pfuti nekukanda utsi hunokachidza. Vanoti vainge vaine vana vanomwe pakauya mauto aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMukonori.
Nyaya vakasukuwere navaMoyo inhandira kuvaona. Asi vakava Mugabe vakabvuma chokwadi kuti hongu varipo usiku hwokutanga.
Ko vakatsanangura here vaMugabe kuti sei varume vaviri ava vainge vatiza misha yavo vachienda kunopotera kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale?
Pamusana pokuti kumba kwavo kwakapazwa, dzimba dzavo dzakapazwa. Saka ndokukurukurirana nevakuru vemauto kuti iva vavarume vaviri ava vamwe vacho vasiri kuvari kuita zvisingafadze saka ndokuzowirirana tati ko baba makazviitirei zvikanzi nokuti dzimba dzakanga dzai dzapfungwa pfungwa pokugara pasina saka yaiva tinoti the humanitarian tikati ichokwadi madzimai nevana ngavatora izvenyu muchengeti
kana vaiti vaikwanisa kuti vange vachichengeta madzimai nevana ko ivo muzvinafundo mwoyo navakasukuere vaizoitwa sei
avarume ava votsvaka kwokuenda nokuti chiri kudiwa chokuti kuchengetedza mhuri iyo zvakakosha saka ndo zvakaitika vakabva vaenda handizivi kuti vakaita mazima usiku uviri here kana kuti usiku umwe chete asi vakabva vaenda vamugabe madzimai vavo vakatoti kune mauto vakuru vemauto kana muchida tumai vanhu vauye vatarise mumba mese mubvurubvudze havasisimo varume vari vairi vavo asi madzimai vavo nevana ndo vainge vakachengeta
avo vanga vari Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic vachitaura vari parunare muHarare.
Teereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa neVOA dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. nemusi wechina tichangezve tichiwanikwa paFacebook page redu reVOA Shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. muchitiwana isu pa 909 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vamukuseli Apuleni vanoti bazi ravo rawedzera mazuva kumhuri yeZimbabwe ekuti vatumire magwaro ari kudiwa pamusoro pemagwaro avakanga vatumira kare kuti vakwanise kushanda munyika iyi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Kunyorera padandemutande kupinda muchirongwa cheZimbabwe Exemption Permit kuitira kuti munhu apiwe mvumo yekugara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo kunofanirwa kuitwa zuva ramangwana risati rapera, asi humbo hunofanirwa kutumirwa nemagwaro aya hunofanirwa kusvika kumahofisi ehurumende musi wandira 31/2018 usati wapfuura. Vachitaura nevatori venhau muPretoria vaApleni avo vanoona nezvekurongwa bazi rinoona nezvemunyika, vakati chirongwa chekunyoresa nekutumira magwaro ichi chiri kupera kwandira gore rinouya. VaApleni vakati kune vanhu vemuZimbabwe vanosvika zviuru zana nemakumi manomwe ezviuru vakanyoresa mvumo padandemutande, uye pane vanhu vanodarika zana nemakumi matatu ezviuru vari kutarisirwa kuti vapedze kupa umbowo kubazi ravo. VaApleni vakati bazi ravo riri kugutsikana nemafambiro echirongwa ichi chekuwanisa mhuri dzeZimbabwe magwaro matsvaya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSamuel Kandeya vanoti vafara nekuwedzerwa kwenguva yekuendesa magwaro anopa humbo huri kudiwa. Mumwe wevari muSouth Africa vaIsaac Moyo ativo danho ratorwa nehurumende yeSouth Africa rakanaka chose. VaApleni vakati vanokunikanda kushandisa mukana uyu havasi kuzowedzerwa nguva, nekudaro vanhu ava vanenge vasisabvumidze kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muPretoria, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Zvichakadaro, mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti vana veZimbabwe vari kumutsiridza magwaro avo aya, vanofanira kunzwisisa kuti chakawedzerwa inguva yemagwaro chete, kwete kunyoresa. Advocate Shumba vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vanzwisise izvozvo, sezvo vamwe vatotanga kare kuratidza kuti vari kufunga kuti nguva yekunyoresa magwaro ndiyo yakawedzerwa. Advocate Shumba vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuteverawo nemasoma matsvuku zviri kuitika kumusha kubva pakashanduka hurumende yava Mugabe pachipinda vamunangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Advocate Shumba kuti vatsanangure nezvekuwedzerwa kwemazuva nehurumende yeSouth Africa.
Haisi nyaya yokuti pawedzerwa mazuva okuita application paindanet kana kuti yatinoti online application. Mazuva iwawo ari kupera mangwana manheru na 24:00 hours. Saka vanhu vanofanira kupahwisisa ipapa kuti kana usina kuapplya by mangwana manheru hauchatokwalify. Saka danho rinoiratogwa rokwedzera mazuva kusvika munandira 31 idanho rinoenderana nokuti kana uchinge waita online application, kune zvimwe zvinhu zvinofanira kuitiwa. So muenzaniso, uchahoinda namapepa anoratidza kuti uri kushanda kupi kana uchisenza basa. Kana uchiapplyirawo mapepa kana magwaro okudzidza, uri kuinda kuchikoro kupi. Izvinhu zvazvagara zvii zvinohoitiwa kana uchinge wambotanga waita application, yatinoti online application. Saka vanhu vasavhenganisa zvinhu izvozvo because vachaovhiringika vakarega kuisa application by mangwana vachibva vaovharigwa zvachose kuzhe.
Saka chiri kunetseka nacho vanhu chii apa? Hazvina kutsanangurwa zvakanaka here?
Zvakatsanangurwa zvakanaka, asi hazvina munhu wakanyanyo zvidzokorora zvakare kuti vanhu vahwisise. Asi vari mumagroup atinawo emaWhatsApp takavatsanangurira izvozvo, vana vamuchatuta vakatsanangurirawo vanhu namasangano avo. Saka vanhu vanofanira kuzvihwisisa izvozvo zvinyatsova clear. But even Department of Home Affairs Director General akazvitaura. Chinonetsa vanhu vedu ndochokuti dzimwe nguva kune vanoda kuita ruzivo rwakawandisa. Ndivo vanopedzisira vakufurira vanhu zvisina kunaka kuti vanhu vasahwisisa chaizvo chaizvo zviri mugwaro. Vanhu veduwo vane dambudziko rokuti nguva zhinji vanogona kuteerera zvavanenge vachitaura pamachechi kana mumabhawa. Havachabvunzi masangano anovagwira aya aya kuti ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi. Vanhu vashomandakawa vanotonyatsobvunza kuti zvakamira sei vachiuya direct kwatiri.
Ava vanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi, Jonga Kandemiri naChris Gande vachange vachizeya nyaya yekuchinja kwehurumende kuZimbabwe nezvazvinoreva kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo unobvumidza vane vabereki vasiri zvizvarwa zveZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien kunyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Mubatanidzwa weNational People's Convention unoudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti hurumende inofanira kugadzirisa upfumi wenyika pamwe nekushandura mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwanani na 6 a.m. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga na Ntungamili Nkomo munhau dzeIsindebele.